Vachitaura nestudio 7, mushure memusangano wakaita nevatapi venhau muBulawayo nezuro, vaClement Mukwasi, avo vanove mutungamiri wemubatanidzwa wevashandirwi vari muboka rezvekushanyirwa kwenyika, weEmployers Association of the Tourism and Safari Operators, vakati maonero avo ndeekuti mabasa ekushanya ave kusimukira zvekare mushure mekumbovhiringidzwa nekuveikwa kwedenda reCOVID-19. Vamukwasi vakati kushanya kwevanhu vemuno munyika kuri kubatsira kusimudzira mabasa ekushanya, asi vakabvuma kuti mitengo inobhadhariswa nevemabhizimisi ezvekushanya yakati kwirei zvakanyanya, izvo zvinoita kuti vakawanda vasakwanisa kushanyira nzvimbo dzakawanda dzinoyevedza dzemunyika.
Zviri kuitika ndezvekuti taingoisa mapurize angaripo akafanana evanhu vekunze nevanhu vemuno, asi zvatitaura izvozvi sevanhu vari kugamuchira vashanyi ndezvekuti tive nemapurize akasiyana pakati pevanhu vemuno muZimbabwe nevanhu vanobva kune dzimwe nyika, yatinoti two tier price model, kuitira kuti vashanyi vemuZimbabwe vakwanisewo kufamba vachiona nhaka yavo munyika munomu zvisinganyanya kuvadhurira.
Vamukwasi vakati kuveko kwehondo pakati penyika dzeRussia neUkraine uko kwakonzera kusagadzikana kweupfumi hwenyika dzepasi rose kuri kuvhiringidza dzao nyaya dzekushanyirwa kwenyika nedzimwe nzira.
Vashanyi vazhinji vanouya muZimbabwe nevanouya muVictoria Falls, kazhinji vanonyanya kuda kuuya kuzoita zvekuhunter, vanobva kuEurope, asi kuEurope kwachona vazhinji vacho vanobva kuRussia, nekuti vekuRussia ndivo vane tsika zhinji dzekuuya vachinakidzwa nekuhunter muno. Kubva pakatanga dambudziko rekuRussia neUkraine, hatichavaone vanhu ivavo vachiuya kuno, havachakwanisi kushanya vachiuya kuzoita zvavanga vagara vachiita. Nekuda kwaizvozvo mabhizimisi mazhinji akamirira pane zvekuvhima badzi akutambudzika nemakota, havachakwanisi kuwana vanhu vakawanda vanouya vachizoita zvekuvhima munyika.
Taedza kunzwa kugurukota rezvemamiriro ekunze nezvekushanya vamangaliso Ndlovu, asi vati vange vasingakwanisi kutaura nesu nekuti vange vari parwendo. Taedzawo kunzwa kubva kumukuru weZimbabwe Tourism Authority vaGive Mochidzidzi, asi vati vange vari mumusangano. Panyaya yekuti kuvekwe mapopoma eVictoria Falls pasi peUNESCO World Heritage Site hakuvhiringidzwe here nekuvakwa kuri kuramba kuchiitwa mabhizimisi akaita semahotera mudhorobha rine mapopoma aya reVictoria Falls, vamukwasi vakati sangano ravo nevamwe vari mubhizimisi rekushanyirwa kwenyika vari kuita zvose zvavanogona vachishanda nehurumende kuti mapopoma arambe akachengetedzeka.
Izvozvi IUCN, Zambia neZimbabwe zviri kushanda pamwe chete kutarisa marecommendations akapiwa kuti tirambe tiripo pa World Heritage Site. Remember, isu senyika Zimbabwe tisu takaenda tikanokumbira tise pa World Heritage Site, tikazviisira mitemo yatakati chateera. Mitemo iyo iri kuteerwa. Victoria Falls yava city semao masitiwo, asi kune mitemo inoteverwa pese panonzi panovakwa.
VaEmmanuel Fundira, mukuru wesangano reSafari Operators Association of Zimbabwe. Vafundira vabvumawo kuti kuwedzera kwekushanya kwevanhu vemunyika kuri kubatsira kusimudzira mabasa ekushanya, vakati zvakakosha kuti kurambe kuchikurudzirwa.
Kufamba kwatakawana kwakanyanyisa kwainai kutifadza ndiko kuti avo vanhu vemuno muZimbabwe vakavone shungu dzekuti vafambire dzimwe nzvimbo dzavanga vasingazive muno muZimbabwe, yatinoti domestic tourism. Chinhu chatinotarisira kutoda kuchikurudzira kuitira ramangwana tikasangana nezvimwe zvinotinetsa zvinotikozhera zvinoita kuti vekudziva vatadze kuuya tikwanise kurarama nekuriritira mabhizinesi edu
pamwe chete nekurima nezvezvicherwa. Asi nekuda kwedenda reCOVID-19 kushanyirwa kwenyika nevanobva kunze, kunonzi nebazi rezvekushanyirwa kwenyika kwakadzikira nezvikamu makumi mana kubva muzana mugore rapera ra2021. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvishanu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe, kana kuti 375,799 ndivo chete vakapinda munyika gore rapera, kubva pavanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 630,369 vakashanyira nyika muna 2020. Boka reTourism Satellite Account, TSA, iro rinopa upfumi hunoiswa munyika kubva mukushanyirwa kwenyika, rakazivisa kuti muna 2019 boka rekushanyirwa kwenyika rakaisa zvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana, kana kuti 6.3% pamari yakawanikwa nenyika inove 1.23 billion. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzana yemusengi.